Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 Chikumi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende nevemabhizimusi vanosungirwa kuti varambe vachitsvaga nzira dzinoita kuti dzirerukire vemabhizimusi uyewo dzirerukirewo vagari kubudikidza nekusverera mitengo yezvidyiwa kunyanyanyanya takatarisana nechingwa.
Reserve Bank of Zimbabwe rinoita hurukuro nevanobika chingwa kuti mutengo wechingwa udzikiswe.
Pamashandiro ematare, musungwa atenderwi kupinda mudare akaiswa chene kumakumbo kana mumaoko zvavo. Saka vakuru vekujeri vatanga vapa chikonzero chekuti vashaya makii ekuti vakinure cheni idzodzo kubva kuna vasikana navasitole pavabva kujeri.
Gweta remhuri yaMo Blessing Ali vaJacob vaJob Sikala vachamiswa mberi kwedare mangwana chitatu masikati kuti vanzwe kana chichemo chavo chekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti nemusi wechishanu chapfuura rakaita musangano nesangano rinomirira vanobika chingwa reNational Bakers Association kuzeya pamusoro pezvomutengo wechingwa. RBZ rinoti mushure mokuteerera zvichemo zvavo nechinangwa chekuda kudzikisa mutengo wechingwa, RBZ yakazivisa vanobika chingwa ava kuti vachawana mari dzavo dzekunze dzavanoda mukuita basa ravo, kusanganisa kutenga zvinodiwa kunze kwenyika uye kuti vakwanise kuendesa chingwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. RBZ inoti inotarisirawo kuti vanobika chingwa vachadzikisa mutengo wechingwa. Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoona sedanho rakanaka zvikuru sei kuti paita nhaurirano pakati peReserve Bank nevanobika chingwa.
Isu sevezvitoro tichibva kubandiko reConfederation of Zimbabwe Retailers yagara iri shuviro yedu kuti chingwa chirambe chichitengeka neveruzhinji varambe vachisverera mutengo wacho, nekuti panguva yapfuura ndofunga panga paine kunyunyuta zvikuru pamusoro pemutengo wechingwa icho changa chakwira musvondo nhatu dzapfuura. Zvakanyanyisa zvekuti voruzhinji vanga vasasasvikire mutengo wacho. Kusasvikira kwemutengo neveruzhinji kunobva kwapa mucherechedzo wekuomarara kunenge kwaita magariro evanhu uye nekushaya vandudzo yemagariro avo munharaunda dzakasiyana-siyana. Uyewo pamashure apa ndofunga panga paine nhaurwa dzekuti vechingwa vanga voti chingwa ngachitengeswe nemari yekunze madhora ekuAmerica chete, kuburikidzawo zvichida nematambudziko avanenge vachisangana navo ayo anenge achida foreign currency zvakanyanya. Asi ndinoona sekuti idanho raiomera veruzhinji nekuti vakawanda muZimbabwe vari kutambira mari yemuno muZimbabwe, makambani mashoma ane udzamu hwokukwanisa kutambirisa vashandi vavo madhora ekuAmerica. Saka naizvozvo isu tinoona sedanho iri sedanho rakanaka, kunyanyanyanya kuti paita nhaurirano pakati peReserve Bank ne mabekasi avo vanogadzira chingwa. Idano iroro ratinokurudzira sekukurudzira kwatagara tichiita kuti matambudziko anosanganikwa nawo nenyika anopera chete nekutaurirana.
Saka vamutashu, chamunoda kuramba muchiona chichiitwa chii? Munoti kuhurumende nevemabhizimisi.
Hurumende nevemabhizimusi vanosungirwa kuti varambe vachitsvaga nzira dzinoita kuti dzirerukire vemabhizimusi uyewo dzirerukirewo vagari kubudikidza nekusverera mitengo yezvidyiwa. Kunyanyanyanya takatarisana nechingwa, mafuta ekubikisa, sipo yekuachisa, hupfu nechokera. Mamwe atingati zvigadzirwa zvine zvinyunyuto munharaunda yemitengo kuvagari vemunyika. Saka tinodavira kuti hurukuro iyi ichaendererawo mberi ichitarisa zvimwe zvigadzirwa zvandadoma izvo kuti mitengo yazvo iterame. Kunyangwe dai zvazvo mutengo wemari pamusika weblack market pamwe chete newe interbank neauction rate uri kusumuka svondo rega rega kubudikidza nezvinenge zvichiwanikwa munharaunda yezvemari.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira vatengi reNational Consumer Rights Association naCORA rinoti zvaitwa izvi zvichabatsira vatengi zvikuru. Mutauriri weNACORA Amai Lindwe Pilime vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira Reserve Bank of Zimbabwe kuti igare ichiita nhaurirano dzakadai kwete kumira kusvika zvinhu zvatamba nyama amire nerongo.
Ini ndiri kuona sokuti zvaitwa nereserve bank izvi zvakanaka zvikuru. Kana zvikabudirira zvingabatsira vabereki vakawanda. Unoziva kuti zvikoro zvakavhurwa, vana vanoenda vakatakura malunchbox. Nguva zhinji vanofanira kunge vakatakura chingwa. Asi nemadhuriro achachakuita changa chisingachatengeki. Zvokuti vana vanga vakutofa nenzara. Ende unoziva kurwadza kwekufa nenzara kuchitonhora. Mwana haachatereri mukirasi. Saka tinozvikurudzira zvaita, tinozvifarira chose.
Saka Amai Pilime, mungada kutii kuReserve Bank of Zimbabwe pamusoro pezvavati vari kuita izvi?
Zvandikangotaura ndezvekuti dai Reserve Bank isingamiriri kuti kutanga kwaita dambudziko rakaita seizvozvi, ngaitogara yakaisa mitemo ichaita kuti vatengesi vasangomuka vafunga kuti nhasi taakukwidza, nhasi mitengo yakwira. Takuve nemitemo inotoripo kuti chakati hachifanirwi kuita kana Reserve Bank isina kuvhumirana nevatengesi. Zvingatibatsira zvikuru. Nokuti katambochovha mavhiki akati vanhu vachitambura, vanhu vasingachatengi chingwa chisingatengeki. Saka hatidi kuita inonzi crisis management pachirungu. Ngatigare tine masystems edu akanyatsorongeka kuti zvisikamwe kuti ukaita chakati unenge wapfurikidza, unenge watotyora mutemo. Tinotenda hedu kuti varatidza kuti zvichemo zvevanhu vari kuzvinzwa. Ngavachiramba vachingotarisa kwese kuti upenyu hwedu hunge huri nani.
Mutauriri wesangano rinomirira vatengi reNational Consumer Rights Association Amai Lindwe Pilime vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Gweta rinomirira mhuri yaMo Blessing Ali uye varizve mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Sikala pamwe chete nenhengo yeParamende inomirira Zengeza muParamende vaGodfrey Stole vachadzoka mudare mangwana chitatu masikati kuti vaziviswe kana vachapiwa mukana wekubvisa mari dzechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vasikala navaStole vakasungwa svondorapera vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekunge vanhu vanofungidzirwa kuti ndevebato riri kutonga reZANU-PF varwisa vanhu vakanga vakaungana vachichema More Blessing. uyo akapondwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Gwetara vaviri ava vaJeremiah Bhamu vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti mushure mokuisa chikumbiro chavo, dare rakati rinoda nguva yokutarisa chikumbiro ichi richiti richazovapa mutongo waro mangwana chitatu.
Tadzokera mudare patanga tichipedzisa kuisa chikumbiro chedu pamberi pedare chekuti vasikala navasitole vatongo vachibva kunze. Mushure mekunge tapedza kuisa chikumbiro ichi, dare razoti riri kuda mukana wakati rebei wekuti riongorore chikumbiro chatanga taisa pamberi paro. Saka richazotipa mutongo nemusi wechitatu masikati kuti tizive kuti ratonga kuti kudii, kuti vasitole navasikala votonga vachibva kunze vachibva kumba here kana kuti votonga vari mukati.
Vasikala vane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa, saka tingati vari pabail iko zvino izvi. Nyaya dzavari kupomerwa idzi hadzipindiri here munyaya yamuri kudira nayo iko zvino?
Ndo zvanga zviri kutaura muchuchusi vareza vachiti vasikala vakodzere kupiwa chisungo chekuti vatongwa vachibva kunze nekuda kwekuti vakatotyora murango wavakapiwa pakutanga pavakapiwa bail. Murango wavakanga vapiwa ndewekuti vasaposte mavhidhiyo kana mafoto ane chekuita nemhirizhonga, asi panyaya vakunenerwa iko zvinezvi ndeyekuti vaposta zvakare mashoko ane chekuita nekukonzera mhirizhonga. Izvi ndo zvakaita kuti ari kuferefeta nyaya iyi vamutamba anova investigating officer vape uchapupu pamberi pedare. Asi zvakazobuda pachina mukupa uchapupu hwavo ndeyo zvekuti pari zvino havana humbopa zvachose wekuti vasikala vane chavakaposta pavhidhiyo kana pasocial media kana paizvapo. Vari kuti vachiri kutoferefeta kuti ndiani akaisa vhidhiyo iyoyo uye zvakare akanga akanangana nei. Saka tichitarisa umbowo hwapiwa nainvestigating officer zvinobuda zvinoratidza zvega pachena kuti pari zvino mhosva iri kunenedzerwa vasikala navasitole ichiri mhosva yekuumbiridza nekuti hurumende pari zvino haina kana umbowo hwakati tsvikiti hwekuti vadudze nyaya yavo chaiyo.
Vabhamu, tinonzwa nokuona vasikala navasitole vakaiswa macheni mumakumbo. Nyaya iyi yambotaurwa here? Chii chakakonzera kuti vaitirwe izvi?
Ichokwadi patanga dare vanga vakasungwa necheni mumakumbo. Zvaita kuti tiise chinyuto pamberi pedare kuti hazvikodzeri kuti dare rinzwe nyaya yavo ivo vakasungwa mumakumbo necheni. Saka dare rambomira kunzwa nyaya yavo richida kunzwisisa kuti zvafamba sei, nekuti pamashandiro ematare musungwa atenderwe kupinda mudare akaiswa chene kumakumbo kana mumaoko zvavo. Saka vekujeri vakuru vekujeri vatanga vapa chikonzero chekuti vashaya makii ekuti vakinure cheni idzodzo kubva kuna vasikala navasitole pavabva kujeri. Saka ndo zvavanga vachipa sechikonzero chekuti varambe vari vakasungwa zvakadaro. Asi vasikala vapokana nazvo pamberi pemutongi vakati vanga vaudzwa nevakuru vejeri kuti vari kuda kubvidziswa, naizvozvo cheni dzanga dzisisazobviswa kumakumbo kwavo kunyange vari mutorongo. Izvi zvazoita kuti vakuru vejeri vakumbire ruregerero kuna vasikala cheni idzodzo ndobva dzazobviswa. Mushure maizvozvo dare ndoparazofambira mberi mune zvakanaka. Mushure mekunge vasikala vakumbirwa ruregerero zvakare cheni dzabviswa kumakumbo.
Avo vange vari Gweta rinomirira vaJob Sikala navaGodfrey Stole vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chikwata chevechidiki vekuZimbabwe vanosvika makumi mana nevatatu vari muAmerica muchirongwa cheThe Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinotsigirwa nehurumende yeAmerica cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI. Chirongwa ichi chinoitwa kwemasvondo matanhatu kubva mugore ra 2014 kusvika parinhasi. Vechidiki vanosvika zviuru zvishanu kana kuti 5,000 vanobva munyika dzemusub-Saharan Africa vapinda muchirongwa ichi chinoitwa gore rega rega. Vanopinda muchirongwa ichi ndevechidiki vari pakati pemakore makumi maviri nemashanu 25 kusvika pamakore makumi matatu nemashanu 35, uye vane unyanzvi hwakasiyana-siyana hune umbowo hunoratidza kusimudza mireza yenyika dzavanobva. Gore rino chirongwa ichi chakatora vana mazana masere kubva muAfrica vari kudzidza nezvemabhizimisi, mabhindauko, mibato yemaoko nezvimwe muzvikoro zvepamusoro zvakasiyana-siyana muno muAmerica, uye vanopiwa rutsigiro rwekuvabatsira chero vadzokera kunyika dzavo. Evans Zininga weStudio 7 abata mumwe wevari muchirongwa ichi vaTekmo Mhlanga, avo vari kuita zvidzidzo izvi vari kuchikoro cheKansas State University muno muAmerica, kuti tinzwe zvizhinji.
Pacheyale chirongwa chakaparurwa neaimbova mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama mugore ra2014. Ichi chirongwa ichi chinoreva china ukosha hukuru kunyanya kwatiri isu vechidiki vari muzvinzvimbo zvemutungamiriri mumapato akasiyana-siyana kunyika dzatinobva. Chirongwa ichi chinounganidza isu vechidiki vanobva kuAfrica kuti tive tiri pamwe chete, kuti tiparure kuona kuti ramangwana reAfrica kuti rive rakajeka tinoshwambisa seiko. Muchirongwa cheyali tinee tichisanganawo nevamwe vana mazvikokota venyika dzemuAmerica nedzimwe nevanobva kuAfrica vachitiudzawo zvavakasangana nazvo munzira dzavo dzekusvika kuti vazove vave vana mazvikokota panyaya dzeutungamiriri.
Mave nemazuva akawanda sei muri muAmerica uye muchagara kusvika rini?
Ika zvino tava nemasvondo anokwana kuva matatu and tinotarisirwa kunge tiri kuno tichidzidzawo tichisangana nevamwe vana mazvikokota vakasiyana-siyana kwemasvondo anokwana kuisa matanhatu 6 muchirungu.
Zvamadzidza ndezvipi kusvika pari zvino?
Tiri kudzidza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti ndezvipi zvatingaita kuti tikwanise kugarisana zvakanaka sezvizvarwa zveAfrica, kuti tikwanise kuti pasava pane kuti uyu tine rusarura rekuti uyu anobva kurudzi rakadai saka haasi munhu wekuAfrica. Zvimwe zvo zvatiri kudzidzazve, tiri kudzidzazve nyaya yekuva mutungamiriri wakanaka. Kuti utungamiriri wakanaka ndehupi, ndopatiri kudzidza kuti vatungamiriri hakusi kungoenda kumberi kwevanhu uchingoti ndokutungamirirai. Kutungamirira hakusi kutonga sezvatinoitawo kana sezvatinoona zvinoitwa nevamwe vatungamiriri vemuAfrica kuti havapi vamwe vanhu vavanotungamira mukana. So izvozvo tiri kudzidza kuti utungamiriri hwejekerero unofanira kupawa vamwe vanhu mukana, uye kutungamirira kunova kuri iko kupa vanhu mukana uye kugadzira ushamwari hwako iwe semutungamiriri nevanhu vaunotungamirira, uchivapowa mukana wekuti vakontributewo zvinhu zvikwanisiro zvavanofunga kuti isu ndo zvatinoda kuti upenyu hwedu sezvizvarwa zvemuAfrica zvive zvakadaro, uye uchivanzwisisa uchitraya kutora muono wemumwe namumwe zvisingatarisirwi kuti zvabva kunaani zvabva kunaani. Nekuti mutungamiriri haatungamiriri rudzi rwake chete, haatungamiriri chechi yake chete, haatungamiriri mhuri yake chete. Utungamiriri kutungamirira munhu wese pasina chisusarura ganda. Izvo zvinova zviri zviri kutifadza zvikuru, zviri kutinakidza zvikuru sevana vechidiki, sevatungamiriri vemangwana, kuti daiwo isu sevatungamiriri vemangwana tingaedza kugadzira Africa ine vatungamiriri vanonzwisisa, vatungamiriri vasina rusarura ganda, uye vatungamiriri vanonzwisisa kuti apa ndakundikana, ndinofanira kugadzirisa, ndinofanira kutsvagawo vanondibatsira kuti zvinhu zviende mberi. Nekuti dambudziko haritsorobvi nevatungamiriri chete, dambudziko rinogadziriswa nevanhu nezvizvarwa zvese, dambudziko rinogadzirwa nemhuri yese yenyika yedu.
Zvamunotarisira kuzonoitawo kana madzokera kumusha ndezvipi mushure mekupedza chirongwa ichi?
Tinotarisira kuzoita kana tadzokera kumushawo ndezvekuva tichifamba kune vechidiki vakasiyana-siyana vari kumapoka akasiyana-siyana, tichivagarawo navo pasi, tichidzidzisana, tichitaurirana nekuti toita seiko kuti tive tine ramangwana renyika yedu yeAfrica yakanaka. Uyezve kunyanya vechidiki vari kuda kuita zveutungamiriri kungava kumapoka kumapato ematongero enyika oro kumapato akazvimirira tichitaura zvekutaura navo zvekuti ndezvipi zvatingaita sevechidiki kuti tinzova tiri vatungamiriri vachangova vacharangwa vachirangarirwa sezvatinoita kuno kuAfrica tine vatungamiriri vatinorambawo tichirangarira semutungamiriri akatumirwa zita rechirongwa iroro vaNelson Mandela vaimbova mutungamiriri weSouth Africa so saka tiri kuda kudzidzisanawo sevechidiki kuti toita seiko kuti tikwanisewo kuzosiyawo legasi yakasiyiwa navaMandela kuno kuAfrica uye legasi yakasiyiwa navaWashington kuAmerica tichionesanazve nekuva nekuti ndezvipi zvatakasarira seAfrica zvatingadawo kukopa kubva kune dzimwewo nyika dzakabudirira dziri kuAmerica uye dziri muno muAfrica nekuti kune dzimwe nyikawo dziri muno muAfrica dziri kuita zvinhu zvinoyemurika zvatinofanirawo kutarisawo semazimbabwenzi kuti nyika yedu iende mberi saka isu tichienda kuti tidzoka kuZimbabwe tinoda kukurudzira vechidiki vese kuti aiwa vechidiki tinofanira kusangana tigadzire ramangwana redu nekuti ramangwana redu tisi tinorigadzira ramangwana redu haringouyi nekuti tava muzvigaro zvekuti tava kutungamirira but kutungamirira kutotanga izvezvi and ngatirambei tichirangarira kuti tinoda kuzova vatungamiriri vakaita sei
avo vange vari mumwe wevechidiki vari muAmerica nechirongwa cheyali vatokmo mhlanga vachitaura parunhare vari kukansas state university naevans zininga westudio 7 tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti mapurisa akange aine imbwa nezuro akaenda kuchipatara chepari renyatwa achida kumisa kuratidzira kwakange kuchiitwa naana chiremba navakoti pachipatara ichi vashandi ava vakange vachiratidzira pamusoro pemihoro yavo mune dzimwe nzvimbo munyika vakoti havana kuenda kumabasa senzira yokumanikidza hurumende kuti ivabhadhare mari yekunze muNewsday makare masangano eCivic Society Organizations anoshishikana zvikuru pamusoro pekutadza kuvhota kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika izvo zvichatadza kuvhota musarudzo dzegore rinouya achiti hurumende haina kudzika mutemo unoita kuti izvi zvigone kuitwa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
mukasevashamarari mamukasei aisusu tinorwadziwa nenhau yamoblessing ali nemukomana uyo wekugokwe north akaurayiwa torwadziwa futi nevanhu vaida kupamba mwana wamadzibaba veshanduko kuti ha munyika umu hamusina mira zvakanaka vanhu vaakuchikukurwa manje usiku vanhu vari kuurayiwa usiku specially matrips vari kuurayiwa tinongoti daiwo dzimwe nyika dzapindira tine urombo nana jobskala vakasungirwa chokwadi tinoshamisika tichiona pamatwitter nepamafacebook vachisvibisa bato redu trips vachiti matrips ndo akapisira mazano iwo mazano ari wakapisira matrips zvinhu zvinorwadza end havana urombo specially munangagwa munangagwa ana urombo vese natafadzwa mugwadi kudobuda shuwa 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 nekuno kusouth africa richitomuona achitotaura zvinhu zvakapusa kudaro kuti kwanzi matrips ndo ari kuita noise ivo vari vari kuita noise tafadzwa mugwadi woga amen mwari ngaave newe
ndodawo mashoko angu inini akamira akadai so pamusoro pasisi vedu more blessing ali tingachikumbirawo kuti hurumende yezimbabwe ititirewo maserious varegere kuita umondi huri pachena zvakadaro nekuti uyo akasungwayo haana kungokaruka angouraya munhu nokumuvenga kana kuti nokuita sei akatotumwa zviri pachena kuti akatumwa nezanupf kutonzi uraya tigokupa mari saka ende asiri ega munhu iyeye akaita izvozvo vakatowanda ende dai mapurisa aita basa ravo aregere kukondrolewa nevanhu vezanupf vaite basa ravo vakazvimiririra ndatenda hangu ini ndinoitwawo talent chafet ndiri kusouth africa kulimpopo
hakuna zvinhu zvakadaro zvinotwa zvaka nyika ino ino ika yaindovotenga zvinhu zvenhema zvokutaura nhema nguva dzese mukati menyika ino yakagwigwa yaitei chipikirwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo anozvipedzera nguva mwari hambotendi zvinhu zvakapusa zvokureva nhema zvokuswera vachitaura zita ramunangagwa munangagwa munangagwa ndiye waita sei iwo ndiwo mhondi anoda kuzviisa panhu hakanaka ndosaka vachipondewa kusouth africa ikokoko because vanogara vachingotaura zvinhu zvisina nebasa rese vanovinga kushanda kusouth africa voita zvepolitics vari kusouth africa ikoko vanoda kupomera vanhu vekusouth africa kuti vaite zvinoita vanhu kunoko kunyika yavanonga vachishanda vachirarama vari vachiwana zvese zvavanoda vari ikoko voenda vanofurira vanhu vaikoko kutaura zvisina basa ndosaka vachidzingwa ikoko ndozvavari kudzingirwa izvozvo ngavatarise kuti pese pavanoda kuta noise kunoko handiti ikoko vanenge vava kutoitirwa noise because vanoda kukanganisa nyika yevamwe yakagadzikana zvakanaka ivo varivo vanongoita basa iroro risina basa rokutaura zvisina basa vari kunyika yevamwe vanotsvaga mari ikoko vanoita zvinhu zvepolitics munhu anoda politics anodzoka kunyika yake oita zvepolitics ari kunyika yake nokuda kukanganisa nyika dzavamwe
makadii vashamarari westudio 7 ndoda kutaura hangu pamusoro pemacivil servants ari kuda kuwedzerwa mari zvakanaka zvikuru ngavawedzerwe mari yavo nokuti zvinhu zviri kukwira mumashopu saka vanofanira kuwedzerwa zvinei kuti vakawedzerwa mapurisi anokwira futi ngavawedzerwe ende zvikuru futi kuti zvakakosha ndezvekuti macivil servants ngaabatwe zvakafanana kwete kuti vamwe vabatwa zviri nani vamwe votretwa zvakaipa masoja akupiwa mari yakawanda kupfuura maticha maticha nemanesi havasi kuonekwa kukosha kwavo saka ipapapo ngapagadziriswe ipapo nokuti hakuna musoja anozova sezvaari kana pasina mudzidzisi hakuna musoja anozova zvaari kana pasina nesi saka ngavabatwe zvakafanana hurumende yedu irikuta usarura ndo zvatisingadi izvozvo ende zviri kuratidza kukundikana kwavo
halo pastudio 7 halo pastudio 7 utaura nababa manu pagwera apa zvandaona nhasi mugweri muno madzingirwo angaitwa nekanzuro chaya chayo ndeutsinye chaya chayo kuti hamunoti vanoda kuti vararame sei vachikutura zvinhu zvavo zvimwe vacho vachitora vachinodya saka munoda kuti vanhu vararame sei munyika macho mamira zvakaita
okay ini ndiri muteereri westudio 7 ndokuno kuchiredzi pane nyaya ndiri kuda kuti tionesane vanhu ava vari kuuraya vanhu chaiko chaiko sai ndiri kufunga kuti iko vanhu zvematishets aya emaopposition ngatirege kupfeka two nyaya yekunzi nokuti nyaya yekuyo vanoti hatidi kuti vanhu pave nevhiolence vari kunyepa nokuti kamukatarisawo nyaya yekunzi kembo mwadi vakataura nyaya yekuti madzishe nemasabhuku ngava neplani nevanhu vemaopposition party plani yacho ndei two nhasi munewsday nezuro mukuru wemawidhi waitaura kuti vona isi kuita nevanhu saka izvozvo izvo ndikuudza kuti iropa rinoda kugadzirwa kuteuka chimwe chandinakidza chekuti purezidendi nhasi ndikuva vanotaura kuti vakanhu vakashungurudzwa nerufu rwa blessing all after 1 month vakomana izvi ngoratidza kuti vane chekuita nenyaya iyoyo saka indirongozvitaura chete ngoti hapave nechenjedzi varume nokuti ropa richadeuka ndatenda zvangu
tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheruwa nhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichiti moswera zvakanaka.